manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuchinonya kutinesa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seona kuda kwemubimbira kubva munhu umwe. Tinofunga kuti dhamu rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhensi emuno.
Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorerana chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga upfu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vanosvika zviuru zviviri vemuward 1 ne2 mudhorobha remasvingo vonyorera gurukota muhofisi yavakembo Mahadhi mumwe wevatevedzi vemutungamiriri wenyika vaDavis Marapira tsamba yenyunyuto vachiti vabvise dhamu ravakavaka murwizi rwemucheke zvave kutadzisa mvura kuenda kudhamu rinopa guta mvura remutirikwi.
Mugwaro iri vagari vanoti kuvhara kwakaitwa mvura kuri kukonzera kushomeka kwemvura mudhamu remutirikwi izvo zvinozoita kuti vatarisane nedambudziko remvura asi vamarapira vachidiridzira havo purazi ravo. Vagari vanoti vakaendesa wagwaro iri kuhofisi yegurukota remasvingo vaEzra Chadzamira pamwe nekukanzuri yemasvingo kuti vataurewo navamarapira kuti vasavharire guta mvura. Vaterenzi Gutuza, mumwe wevakasaina gwaro iri vanoti vakapa vamarapira vhiki mbiri kuti vaputse dhamu ravo mvura iyereve zvakanaka.
Gwaro redu tatichida kuti minista vataurira nevamwe vavo kumusoro ikoko vakwanise kuputsa dhemu yavakavaka muna mucheke. Notiko zvino zvatotipa dambudziko kuti mvura muna mutirikwa haichatopindi. Iko zvino mvura ishoma nekuda kwekuti iri kubatikwa kudhamu kwavo ikoko. Saka isu sevagari tiri kuvapawo 2 weeks kuti vagadzirise nyaya yavo. Kana vakakona hanoona kuti tichatopinda musvitu tione kuti tingazviita sei kuti vabvise zvinhu zvavo izvozvo.
Vamwe vagari vanoti nekusaerera zvakanaka kwemvura yave kunjenga mune dzimwe nzvimbo zvopa kuti itambiswe nevana vachityira kuti panogona kutanga kupararira zvirwere sematauro emumwe wemugari vamasimba mutsvairo.
Kuno kuward 1 2 kurengi kuvhara kwakaita mvura navamarapira kunotikanganisa zvikuru nokuti mvura yakuita shoma munzvimbo dzatinogara zvinova zvinogona kukonzera zvirwere zvakaita sekorera setyphoid. Saka isu chimwe chinonya kutinetsa ndechekuti hatingagoni kuti tipinde matambudziko akaita seona kuda kwemubimbira kubva munhu umwe. Tinofunga kuti dhamu rake ndiro rakakosha, zvifuwo zvake zvemufambo rake ndiro rakakosha. Ngatikoshesei upenyu hwevana vedu nemaresidhensi emuno.
Takaupgrade kuye muna mucheke river to support mvura inoirigeta 250 hectares zvechibage zvewit. Mvura iyoyo tinoishandisa kudiridza 250 musama season, tinoishandisa kudiridza 200 hectares muwinda. Tinokohwa chibage chiri over 1,000 tons chinoenda mugmb yemasvingo chinoraramisa vanhu vemasvingo province. Tinokohwa wit iri over 1,500 tons gore roga roga inoraramisa vanhu vemasvingo town. Chavanoda imvura inopinda muna mutirikwi, vanoda chikafu. Ite zvino ukaenda mumasherofu hamuna upfu. Vanoda mvura yakazara muna mutirikwi, ende imwe inotoerera ichidzira namutirikwi. Asi chikafu hakuna chinoerera namutirikwi chichienda. Hamuna chikafu mutaundi.
Meya waguta remasuingo, wakulen maboke vati, waka wona gwaro iri ku office kwavo, uye varikuda kuita hurukuru na wabara pira, neze nyaya iini.
Gamchira chichemo chakatogwa nevagari, maerano ne kufako kakaitwa mvura, umusoro, inofamba ni mcheke river. Na vamara pira isise kanzuro tichaedza kuti titaure nawo asi inenya yekuti mvura isise kanzuro hatina right especially pamvura inenge ichifamba iri mugwizi inokontrolewa nezinwa saka tichangoedza kutaura sezvo tiri kanzuro inomirira vanhu tingotaura navo tiwe kuti vanogona here kuti vapavhure kuti mvura ifambe hongo vagari vane kodzero yaiye zvavakaita zvakarezve tikatarisa zvaibumbiro remutemo pasection 77 inotaura access to water mvura iyoyi inenge ichiyerera ndo mvura inozoenda munamutirikwi ndo mvura inozodzokazve ichimwa kuvagari saka inogona kukanganisa kuvhakwa kwakakaita kugona kukanganisa vagari kuti vawane mvura yakakwana sekukurudzirwa kwazvinoitwa nebumbiro remutemo
mukuru wesangano remasvingo United Resident Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti vatambira danho revagari sezvo zvisina kunaka kuti munhu mumwe chete atorere dhorobha rose mvura
nezvakaitwa nevagari nokuti zviri kuratidza kuti vagari vava kuziva kodzero dzavo hazvingave chinhu chakanaka kuti vagari vashayiswe mvura nenyaya yemunhuwana anenge akabhloka mvura uko achidiridza mupurazi make saka zvakaita vagari vari kuratidzira kuti havasi kufara nazvo uye vakakuisa petition kwavakaisa kumahofisi makuru iwayo tinotarisira kuti pane action ichatogwa kuitira kuti vakwanise kuwana mvura yavo zvakangonaka
vagari vanoti vamarapira vakasabvisa dhamu ravo mukati memavhiki maviri vachandoratidzira kupurazi ravo uye vachavaendesa kumatare edzimhosva hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekurima nemvura vaperenzi shiri sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Zimbabwe neBotswana nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekudyidzana. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vaita musangano kuMahun vakati vakazvipira kusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari pamusangano wechipiri pakati peZimbabwe neBotswana weBinational Commission.
Chibvumirano chokutanga ndechatinoti muchirungu mutual legal assistance in criminal matters. Tiri kuti ipapo inyaya yekuti ngatibatsiranei Zimbabwe neBotswana kana pane vapara mhosva tinobatsirana. Kana paine nyaya dzemacriminals dzevanopara mhosva vekuZimbabwe vakapara mhosvawo vakaendawo kuBotswana vekuBotswana vakapara mhosva vakaya kuZimbabwe vekuZimbabwe vakapara mhosva muBotswana nezvakadaro daro. Chechipiri inyaya dzezveutano kutyidzana nyaya dzezveutano kubatsirana kurwisana nezvirwere nezvimwe zvakadaro. Chechitatu zvanga zviri zvedzimba kuti tinoita sei dzimba dzinobatsira ruzhinji dzakawanda atinoti malow cost housing anotingamaita sei kuti vanhu vedu pakati pedu vanonetseka pekugara tiite kuti vawane midzimba nemutengo wakareruka dzimba dzinogarikawo dzinovakika nokukurumidza. Chimwe chacho chibvumirano changa chiri chinyaya dzokufambisa mashoko nezvebroadcasting. Tiri kubatsirana kubvira kunana digitalization tichiyananisa mashoko tichibatsirana nenyaya dzetechnology nezvimwe zvakadaro. Mumwe wacho nyaya yesport development yekuti tigadzirire mitambo yedu tivakiridze mitambo tiikwenenzvere iende nezvepamusoro nyaya yamba dzamasports. Saka sport development tine chibvumirano chinoenda ikoko. Tine chibvumirano chezvemashandiro pakati pedu vanoshanda tinoshanda sei pane kumwe kwokuti hawa munhu akanoshanda ukovo chichinoitika akanoshanda uko chichinoitika. Chokupedzisira ndezvemadzidzo zvokudzidzira mabasa amavoko yatinoti vocational education training.
Sika vamwe vanoti vamangwana hongu zvibvumirano zviri kunyoreranwa asi hapana chiri kubuda, munoti kudini mashoko iwayo?
Zvibvumirano zvatanyorerana zvinozadzikiswa. tikangoti sokutanga chaiko isusu tabvumirana nyaya yekuti tichange tichigoverana mashoko. Botswana TV tatoisa chibvumirano chacho nhasi chikati pachatotanga kushanda nhasi zvokuti patatichosainirana ZBC yanga ichiwana feed yayo kubva kuBTV zvichibva muchibvumirano ichocho.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare kuMauni asi vachipa pfungwa dzavo vanoongorora nyaya dzezvaupfumi vari Joyce Ngwenya vati musangano uyu kutungana kwembudzi nekuti hakuna chauri kuita kusimudzira vemabhizimisi. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara danho rakatorwa nevamwe vanotengesa hupfu rekuti munhu aburitse chitupa chake kuti atenge hupfu. Nunorai Jena anoti panyaya inotevera.
Zvitoro zvakaita seN Richards Gain Wholesale neEquity Zimbabwe zvave kutengesera hupfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinoi vaBasington Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro haafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Biro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food. Zvichireva kuti hazvimisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga hupfu. It's an infringement to human rights. We don't allow such.
Izvi zvatsinhirwa navaIsrael Nyandoro avo vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa.
At the moment ukaenda kwaregistra vari kuti hatina madhiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora zvitupa asi madhiski arungonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected kuti itane madiski akakwana munhu wese anokwanisa kuti aningirikane. Because zvazvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida unotora chitupa ndatoone dambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona upfu wemba womumba mangu wemhuri. Inova iri punishment ini semukuru wemba, head of the house.
Asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga hupfu munhu aburisa chitupa zviri kuita kuti hupfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza uori.
Zvakanakira kuti vamwe vari kutenga kana usina chitupa unogona kutenga kana cheni munhu asina kuwanda. Asi ukasiya chitupa chako paipai namba dzako dzikapinda mukombiuta paunozodzoka kuda kutenga ine chitupa ichocho unowanda ukambotenga. Tinotenga takawanda. Ukatenga ndisina chitupa ndogona kuenda pano ndosiya hupfu ndodzokera futi ndotenga. Ndodzokera futi ndotenga. Asi kana une chitupa vakasvika paipai wovapa chitupa chako chambotenga nofanana kuti hamunhu ambodesa yambotenga.
Vadzizai mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika nekudaro hurumende inofanirwa kuunza hupfu hwakawanda kuvanhu.
Zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndesaka chichiita kiu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana asi chikafu changofanira kungotengwa munhu paachiita zvisine nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda hupfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani hupfu.
Wakauya handiti takanzi munhu akauya neID yake handiti tombuka mubhuku obvanya nai patii tuikurwa hupfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uye ambotenga kuti haana. Ndivodongoti iwacho kana wakuuya kuzoita risechi yavo tozoti vanhu vakatenga upfu ndavo ndoisatiangovichenesa kuti tiabvunze rupfu akaenda kutozoti nenge akauya akatenga upfu matiozedi ndaayo.
Hupfu hwerolamil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabhondi kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose. Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga hupfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kwehupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga hupfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamirioni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reCalifornia muAmerica riri kuramba richiranga zvakaomarara kambani yakatobroka kare yePacific Gas and Electric iyo yakabatwa nemhosva yokukonzera kubvira kwemasango munyika iyi muna 2017 na2018. Mumwe mutongi mudunhu iri akwedzera mari yakabhadhariswa kambani iyi kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kusvika pamabhiriyoni maviri. Nigeria inoti kune chimwe chizvarwa chekuItaly chiri kushanda munyika iyi chabatwa nechirwere chorura pasi rose checoronavirus. Murwere uyu akadzoka kuguta reLagos achibva kuMilan kuItaly svondo rino. Izvi zvapa kuti nyanzvi dzityire kupararira kwechirwere ichi munyika ine vanhu vakawandisa muAfrica. Pari zvino kwabatwa vanhu vamwe vanhu vaviri nechirwere ichi muAfrica, kuAlgeria nekuEgypt. Mubato remadhemokrati muAmerica maita kunetsana kunotyisa panyaya yokusarudza munhu achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika achikwikwidzana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump munambudzi. Kunetsana kuri pane vavichi bato iri rinofanira kuenda pakati nepakati kuti riwane rutsigiro rwevanhu vanenge vasina mapato avakarerekera nevamwe vari kuti bato iri rinofanira kuenda kuruboshe zvakanyanya vachitsigira vaBernie Sanders vari kutungamira bato iri. Vari kuti bato riende pakati nepakati vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden navamwe. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC vaCharlton Wende vamiswa pamberi pedare nhasi. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vachiti nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kupidigura hurumende iraswe. Asi vachuchusi vehurumende vatsika madziro vachiti izotongwazve rimwe zuva. Dare rati nyaya iyi izonzwikwa musi wa2 mwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Nyaya yavahwende taenda kukoti zvara nhasi. Gwechivaka chimiri yavahwende vaHarichengomo vaita chikumbiro kudare kuti vachibviswa parimandi nekuti vagarisa vari ipapo parimandi. Saka zvaitika ndezvekuti izvo mutongi azoti anoda kuwana nguva yekuzeya, asi nyaya yacho sekuona kwedu yanga iri pachena, yanga yakajika kuti vahwende vagariswa murimandi anii vari parimandi vakaidesa kubva musi wa6 March kusvikira nhasi. And vapiri vemhosva havasati vatipa zuva rekuti vanoda kuvaendesa nini kudare.
Chikumbiro chenyu kudare redzimhosva changa chiri chei?
Chikumbiro chai chiri chekuti aiwa, sezvo zvinhu zvestate zvisina kurongeka ngavangoita ivo kuti vavaregedzi zvavo dare ivaregedzi vozi vadaidza nemasamanisi kana vachinge vazogadzirisa imba yavo. Saka vakuru vapiri vemhosva havana kutambira zvatataura izvozvo. Saka vazoti kumukuru wedare aiwa tipei zvakare nemukana, asi iyo mukana yakapuwa yakawandisa. Taonawo zvakare kuti dare rinenge risina kunatsonyanyaya zvakanaka nekuti kunyange iri pachena kuti anosangoti vachingonzi vachibviswa parimandi kana vapiri vemhosva vazogadzirika nezvavadaita.
Vakuru vemhosva vati chinyi pamusoro pechikumbiro chenyu?
hanti chongo chapuwa mtuwe mvuru na hafati na kuta pasi chuma maskati. Asikutuwa kwa njini kuita. Sando kufika pangu kuberibuzi nyenge ya kajika. Kutiku na kudu. Mchunga ngadi yangu pachi chongo chikucha hivyo. Wawu hindi gawaji sinu mbukwa. Nikutikutuwa kwa tini kuita hivyo sinu. Pasi mtu yari ya katuwa. Hama teche udiza. Hama katuwa. Hama sikuwa sabucha. Kusinu mbukwa kwenye kwa wangu na kuenga. Kanyo sawa mbenta nimba yao. Kana kumilikia mburi yao. Chiseishi. Waka batu kondi na takundi ni rumendi. Sikasiku wana kwenye nyenge ya kachina kudaru. Na hindi ya wangu cha hivyo. Tuzo kwa hivyo sikuwa hivyo. Asita wapa. Tawa sinu mbukwa.
So kuona kwenyu munona sekuti zvicha gadziriswa here pa munodzokera nomufuro.
Ah, sekuona kwedu kana dareka tongwanya isinyaya. Ndichida kuzvadza zvokuda kufadza hurumende. Tiona sekuti musungurwa musungurwa. Achiudza matare edu ana kumira zvakanaka. Mudzimbo wangu tongwanya aya, achachira tiro achira tuma kana tiro ndoda kubvunza kuti voita sei. Ndine yakajika kuona kwedu.
Abo vange vari vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro bato reMDC riri kupomera mapurisa mhosva yokurambidza kuita misangano yaro munyika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kwemuteveri wechigaro webato iri vaJob Skala kuita musangano kuzengeza West vachitaura nevanhu vavanomiririra. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
I'm not away for what you are saying because the notifications for meetings are not submitted to Police General Headquarters. They are submitted to the regulating authorities or officer commanding district. So in the Osa Commanding District, they don't have a prerogative of advising us. The Misangano is in the Osa Commanding District. We have to go to Osa Commanding District and the regulating authority. We have to go to the Osa Commanding District. So the police general headquarters is in the regulating authority. We have to go to the commissioner general in the Urumende.
And panewe Zimbabwe Congress of Trade Unions zvekare vari kutaura zvimwe chete izvozvo zvekuti munovarambidza kuita misangano kunyange zvavo vasingasungirwi kukukumbirai kuti vaite misangano.
Yes, sekutaura kwandaita isusu kupolice headquarters hatiziye zvinoitika kumadistrict. Kunze kwokunge tatotaurirwa newe kumadistrict kuti kune zvakati zvaitika kana zvoda kuitika. Kana kuti inini vatori venhau sezvamaita ipapapa kuti matotiudzawo neizvizvi takutoitawo kutoda kutizive kuti zviri kufamba sei chii chamboitika. But kuti tiri isusu tine mashoko atanga tichiziva tinganyepe ipapo.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bodhi idzva reZimbabwe Broadcasting Corporation nhasi raudza paramende kuti hurumende nemakambani ayo ndivo vari kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari mukambani sezvo vasingabhadhari basa ravanoitirwa nekambani iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo maerano nezviri kuitwa nebhodhi ravo kugadzirisa matambudziko akatarisana neZBC pamwe nematanho avari kutora kuagadzirisa, sachigaro webhodhi iri Dr. Joseph Taivati, zvikamu makumi masere kubva muzana zvemabasa ekambani yavo zvinobva kuhurumende nemakambani ayo, nekudaro kusabhadhara kwaanoita ndiko kupa kuti kambani itatarike.
The non-payment of ZBC services by the government's arms has further
deepened the funding crisis.
Nyaya yekusabhadhara kwehurumende ndiyo yawedzera dambudziko remari muZBC. Apo tiri kugadzirisa ufumi hwedu zvakakosha kuti tizive kuti hapana chemahara. Kunyange zvikaita sekuti ndezvemahara, tinofanira kuziva kuti zvinobhadharwa.
Vatiwo marezinese haana mari nemusoro yari kuunza mukambani iyi, sezvo mari inobhadharwa iri shomanana uye yakapedzisira kukwidzwa makore gumi apfuura. Semuenzaniso, vati mabhizimisi anobhadhara zana remadhora pagore, vanhuwo zvavo vachibhadhara makumi matatu emadhora chete. Parezinesi reterevhizheni, Dr. Tai vati nyaya yekuenda kwemagetsi yave kuita kuti vanhu nemakambani vatadze kushambadza nenhepfenyuro dzeZBC, izvo zviri kuita kuti kambani irasikirwe nemari yakawanda. Vatiwo chimiro cheZBC chakasviba nekuda kwenyaya dzezvikwereti, uori nezvimwe zvekuti vave mushishire kuzvigadzirisa. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinogona kutonyanya uipira ZBC nekuti kuvhurwa kwemasaisai kunoreva kuti pachave nemakwikwi kubva kune makambani achapiwa marezinesi neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo vataura zvichemo nezvavari kuita, nhengo dzekomiti yezvekuburiswa kumashoko dzati board iri rinofanira kuchinja maitiro ebasa kuZBC. Imwe nhengo yekomiti iyi vasimba neutamudarikwa veZANU PF vati havaone chikonzero chekuti vashambadze neZBC nekuti vashandi vacho kusanganisira vatapi venhau havagoni kuita basa zvine unyanzvi. VaSettlement Chikunya veMDC vatiwo zvinosvibisa chimiro cheZBC inyaya yakaita sekuti vamwe vatapi venhau vayo kusanganisira vamwe vakuru vakuru vanomboita zvematongerwo enyika zvakaita sekupinda musarudzo dzemumapato vodzoka kubasa kana vachinge vakundwa. Asi Dr. Tai vati havaone chakaipa pane izvi sezvo mutemo wenyika uchibvumidza vanhu kupinda musarudzo. Nhengo dzekomiti iyi dzange dzichidawo kuziva kuti board iri richaita sei kupedza kupindira kwebazi rezvekuburitswa kwemashoko kukambani yeZBC uko kunonzi kunoitika zvakanyanya. Dr. Tai vati bhodhi ravo richahidzana nebazi ravo asi vakati havasi kuzobvuma kuitiswa zvinhu zviri kunze kwemutemo. Hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekutsigira ZBC. Kurukota rezvemari vamutulimwiwe vanoti mapasi nemakambani ehurumende anofanira kubhadhara basa raanenge aitirwa neZBC kuti kambani ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yokurambidzwa kweZimbabwe kutambira nhabvu munyika neCAF ichinzi nhandare dzayo hadzina kukodzera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne-9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema negurukota riri kupomerwa mhosva yekutora mvura yeguta richiendesa kupurazi kwaro. Zimbabwe neBotswana zvonyorera chibvumirano chekudyidzana. Vanhu vochema-chema nenyaya yekuti vauye nezvitupa kuzotenga hupfu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.